tiri kuita chirongwa chezano PF Youth League whereby our revolutionary icon candidate yedu kumusangano wezano PF life president we Zimbabwe Comrade RG Mugabe anenge vatenda mumaprovinsikari 10 kunosangana nevechidiki vasindwa maissues dzatingabvesa in terms of kuti mayouth yavano empowerment maprojects angapuwa vechidiki province by province kana iri province inaminaraozoonekuta kuti vana vangabenefita sei nyaya dzekuti vana tagrede kugara nyaya dzekuti mayouth vaencourage kunoregista kuvhota from 18 to 35 tikutarisira kuti ndovano huwandu hwemuri wezimbabwe vakawanda paage iyoyo
vachibaya mutungamiri wenyu ari kuitawo sei
mutungamiri wedu vamogen tsvangirai vanova ivo vachakunda zvine mutsindo pasarudzo dziri kuuya muna 2018 vanenge vachisangana nechaunga chemumidlands kunzvimbo yemukobha stadium musi wa10 June unova mugovera uri kutevera vanenge vachisangana zvakare nevechidoko ipapo vachivakurudzira kuti vaende vandoregesa kuvhota kana varegesa kuvhota vagovhota kuitira kuti ramangwana ravo rive richimira mune zvakanaka nokuti kana vachinge vavhota vobvisa hurumende iripo iyo iri kuvashaisa mabasa munyika yezimbabwe
todzoka kwamuri mukoma mubuso vamwe vari kugunun'una kuti ini vechidiki kunyanya vezanup f ndimunokonzera mhirizhonga dzezvematongerwo enyika idzi zvikuru sei kana nyika yatarisana nesarudzo
zvino dzevati call bad leaders kunyika dzinova bhora inopa mhosva kuna refri takaita kwekundiro nyovani mukaitwa mitemo yekuti vanhu vanovhota sei zikaungirirwana saka hatishandisi violence isu seyutiizezano piyo tinoadresa real issues affecting the people in general vanhu vaishuva kuda minda vanhu vanoshuva kuita migodhi ndo mapolicies anoti munhu vamugabe kupa hunhu vanhu vatima tichidaro vamwe vedu avane basa rekuteedzera masanction kuti vana vatange vatambura vatambura gona kuvavhotera saka nekudaro vanhu vanoona the sound policy dzinava mugabe ndosaka tichivadya chero izvozvi vakabatana vari tenzwa vakubatana idzi kubatana kasakusabatana vamugabe is going to win resoundingly come 2018
vachibaya munoti kudini nyaya yemhirizhonga iyi vamwewo vanoti nemiwo vechidiki kumdc munoitawo munomboitawo zvemhirizhonga izvozvi nyika yatarisana nesarudzo zvinopa kuti vamwe vanhu vati havasina chivimbo nesarudzo dzemunyika
mashoko akakanaka chose nokuti watara zvakanaka muna mayangu bhule kuti vamwe vanoti chinova chiri chokwadi chinozikanwa muno munyika pasi rose ndechekuti zvanupf ndoine nhoroondo dzemhirizhonga ndoine nhoroondo dzokuponda vanhu ine nhoroondo dzokupisa misha yevanhu ine nhoroondo ifact vandori nemadhigiri emhirizhonga but mhirizhonga vachiita kudaro isu sevana vezimbabwe tiri kungoti vachiita mhirizhonga yavo iyoyo sarudzo tinongovakunda zvaitaura nemwana mayanguyo zvokuti chero vakabatana vakadi haiwa iyo zvanditauri nezvazvo tinozikamwa muno munyika nepasi rekuti vamugabe vakarakashwa zvine mutsindo navatsvangirai mugore ra2008 vatsvangirai vari oga maelection akawanda vanozviziva kuti vanga vachingomaruza isu semusangano wemdc tinoti maelection ngaitove murunyararo pasina mhirizhonga vana vezimbabwe vaakuziva kuti zvanupf kana vaakuenda kumaelection basa ravo kunyepera vana vezimbabwe vakapromisa kana kuimbisa vana vezimbabwe mabasa 2.2 million jobs nanhasi hapana chiripo
mukoma mubuso mazwa zvataurwa navachibaya apa hanzi mabasa aripi
ndotanga kuresponda kuti mukoma chibaya you are blowing your trumpet over effect of illegal sanctions nova dzamakakumbira iri to the western countries
vachibaya
hai mashoko avaritaurawo emasanction ndofunga kuti vanoziva havo chose kuti the biggest sanction atinayo muno munyika yezanupf